vanhu vatigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu wezanupiefu anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoreni maboke eNDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta reMasvingo. VaWellington Mahwende veZANUPF vakaitawo mutevedzeri wameya weguta. NDC Alliance ine makanzura manomwe, uko ZANUPF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weNDC Alliance Muzvare Alaika Time vanoti makanzuro akavhotera ZANUPF akarasa gwara remusangano wavo, nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina handina kuona chakanaka ipapoini. Vakatoresesa vakatoresa maitiro avakatoita. Vaifanirwa kungofamba separty one, vaifanirwa kungosarudza meya weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifanirwa kungoenda kuvanhu veMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy meya pavanhu 7, vanhu pavanhu veZANUPF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy meya weZANUPF, how come? Vakatotengesa, pakatoshanda mari kana stand chaivanenge vakapiwa.
Izvi zvatsigirwa naMuzvare Ruth Marudzenge, avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANUPF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapa. Ndinoona kuti pamwe zvese zvakangonakavo sezvo avo vachirongawo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangafokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kuendesa mapoliticians hatifani tikwere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy meya handidi ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handidi avo vakazouyavo vakativo isichabatana kumusoro kwokuno kuzadziwa kwakamira sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato havafaniri kupindira mumakandirwo ekanzuru.
Nepolitics hazvinei nepati hazvinei nechi, kana achinge ameya ameya womunhu wese weguta rose kusimudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamaboke vanoti vachishanda nemakanzura ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudza unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Akatozvinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvinoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikanganwa kuti wabva kupi wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinacho.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatowa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sazaro NDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.